Mangwanani akanaka vateereri, tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechipiri 15 mbudzi 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chanhasi. Mitengo yemabundles enharembozha neyekushandisa dandemutande muZimbabwe yava kubhadharwa, inonzi yakwidzwa zvakare. Sangano rezudak rinoti vatyairi veZimbabwe havasi kubatwa zvakanaka munyika dzemudunhu reSadak, asi Zimbabwe ichibata vatyairi vekune dzimwe nyika zvakanaka. Mutungamiri webato rinopikisa vaDouglas Monzora vanoti vanokodzera kupiwa purazi nehurumende nekuti muzukuru wegamba renyika muchakabvu rekaita ngwena vakashaya muna 1984. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Makambani ezvenharembozha, madandemutande neane chekuita nezvekutakura nekuparadzira mashoko kana kuti makambani etelecommunications akwidza mitengo yavo yemabundles nezvimwe, achiti kubva nhasi vachabhadharisa vakaenzanisa neuremu hwemadhora ekuAmerica. Makambani awa anoti vanhu vachakwanisa kubhadhara nemari yemunyika kana nemadhora ekuAmerica. Mukuru webazi rePostal and Telecommunications Regulatory Authority of Zimbabwe kana kuti Potras vaGift Machengete vanoti makambani awa anoda mari yekunze kuti michina yavo igare ichikwiridzirwa kuti ishande zvakanaka. Muzvinafundo Elliot Masocha vanoti inongovawo nzira yokukwidza mutengo, vachiti izvi zvinongoreva kuti zvinhu zvose muZimbabwe zvave kudhura uye kuti mitengo yezvinhu inoramba ichikwira. Izvo vanoti zvinoratidza kuti zvirongwa zvehurumende munyaya dzezveupfumi hadzisi kunyatsofamba zvakanaka.
Izvi zvinoreva kuti zvinhu zvemuZimbabwe zviri kuoma, zvichiomerawo namakambani iwayaya. Saka makambani aya aomerwa, vanhu vanenge vachizoomerwa zvekare, nokuti kukwira kone kwaita mabhando eindaneti kuponerana kupi kwese uku ndiwo yatingatisu tsinga neropa rinofambisa mabhizinesi. Saka mabhizinesi anobva azokwidzavo zvunhu. Iyi nyaya yokwidza kwavari kuita inyaya yakatobvumidzwa nehurumende, vakumbira kukwidza nokuona kwavanoita zvinhu. Vakati aiwa, chava kukwidza tichiita pashoma napashoma. Vakambokwidza muna July chikamu chimwe icho chaapruvhwa nehurumende, vaakuchitutsira zvekare muna November imomo vachikwidza zvekare. Asi sokugara kwandine nichitaura kuti vateereri, musangofunga chete kuti petro nedhiziri kukwira kana kudzaka kwazvo ndiko kunoshandisiwa pakukwidza zvinhu mumabhizinesi. Aiwa, kune zvakaita seizvozvi zvamafoni izvi zvinonzi izvo ndiwo ma-non-fuel cost iwaya, kwozoindirana kuti kukwira kwazvatoitawo kuchakwidza marendi, kuchakwidza mafizi, kuchakwidza zvose zvose, upenyu huchiramba huchiomera vanhu, chisingangozokwiri kwiri chete ndiwo mihoro yavanhu. Saka zvinobva zvaomesera vanhu izvozvi izvi, nokuti samazivana sokuziva kwedu zvinhu zvakungoitwa namakombiyuta anenge achidaiwo maindaneti iwawo, maWhatsApp iwaya, kufonerana kwese kunoitwa ikoko, kumabhengi, ndizvo zvimwe vachaomeserwa bhizinesi ravo, vaomeserawo vanhu, machaji achingokwira achingodero. Saka ndiko upenyu hwemuZimbabwe hukutizonzwa hurumende ichiti zvinhu zvichadzaka pakati nopakati. Ko vanenge vakangamwa here zvavanenge vakaapprova nechekare kuti zvichazokwira pakati pakati senyaya idzodzidzi dzamabhandyo amafoni namakombiyuta idzodzidzi.
Tiri kuona kuti makambani mazhinji ava kupa vanhu mitengo miviri, umwe mutengo nezim dollar, umwe mutengo neus dollar. Chiri kukonzera chii uye izvo zvinobatsira papi?
Chiri kukonzera izvi ndozvokuti izvo vari kuona vamwe kuti kana vakapiwa iri mari yomuzimbabwe yamazimbabwe dollar iyoyo, zvinozovanetsa kuti vandowana mari yokunze yavanenge vachida kutenga zvimwe zvokunze. Nokuti makambani ose atinoona aya mishini yavo mimwe yacho inobva kunze, kana kuti zvinoigadzirisa zvinobva kunze, kana kuti zvavanotengesa zvinobva kunze. Saka pari zvino nokuda kwokuti US dollar Zimbabwe dollar harichangodonhi donhi, rasvika pakada kunofanana nokublack market, zviri kuonekwa namabhizinesi kuti vati saka hatichanyanyi kuruza mari zvakanyanya kana tikati uyu mutengo uyu ndounenge uri wezim dhora, asi kana uchida hako kubhadhara neus uchibhadhara nenzira yakati. Saka ndo zvavakuva pakugadzikana ikoko kuti kana tikapega mari dzedu mapurize edu neus dhora topega zvekare nezim dhora, hapasina kunyanyokuruza kwakanyanya kwokuti mangwana kana vomuka Zimbabwe dhora ravo rinenge risina kudonha. Nokuti zvinoitika ndozvokuti kana dhora richidonha zviyauka ripuwa nhasi riri dhora muzimbabwe, mangwana rikange radonha harichakwanisi kutenga zvaunenge watengesa kuti upfuurire mberi nebhizinesi rako. Saka mabhizinesi ari kuzoona kuti Zimbabwe dhora zvavatigadzikane hariri ipapapo, taakukwanisa kuritambira, asi tinova kuti riri kushayikwa. Zimbabwe dhora riya taakudzokera zvekare kuus dhora, zvinova zvinoomesera vanhu zvekare upenyu, nokuti us dhora iri haripirindiwi muzimbabwe. Pakangoita chete chimutswe chidoko doko cheus dhora, mabhizinesi okuzimbabwe haaridi us dhora iro, nokuti rakatsemuka apa naapa. Isu muno kuamerica richingotorwa us dhora iro, saka vanenge vachifunga kuti vanoriwa nepi mari tsva vanodziwa nepi idzo dzisingagadzikwe muzimbabwe.
Avo vange vari vanodzidzisa paDeFry University muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio neStudio 7. Sangano rinomirira vatyairi vemarori, mabhazi, makombi nematekisi anoshandira munyika nemudunhu reSADC, pamwe nevanovabatira basa reZimbabwe Union of Drivers and Conductors kana kuti ZUDAC, rinoti riri kushushikana zvikuru pamusoro pemabatirwo ari kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe zvinoita basa iri munyika dzemuSADAC. Izvi zvinotevera mashoko ekuti vamwe vatyairi vemagunyeti makumi mana vanobva kuZimbabwe vanonzi vari kunetseka vari kuRwanda nepamuganhu weTanzania neZambia mushure mokupererwa nemari vari pamabasa, uye kambani yakavapa basa isiri kuda kuvapa mihoro yavo. Mukuru weZUDAC vaFrederick Maguraminga vaudza Studio 7 kuti izvi zviri kuitika kuzvizvarwa zveZimbabwe kumabhodha nemunyika zhinji, vachiti Zimbabwe inobata zvakanaka vatyairi vanobva kune dzimwe nyika, asi zvizvarwa zveZimbabwe zvinobatwa zvakaipisisa kune dzimwe nyika. VaMaguraminga vanoti sangano ravo rakasvitsa chichemo zvaro kumuzinda weMozambique muHarare.
Seboka rinomirira vatyairi muno muZimbabwe vanofamba nemaduta zvinhu kana kuti magonyeti nemabhazi nedzimwe dzimotokari dzine namba tsvuku, tiri kushushikana zvikuru nezvimhingaidzo zviri kusangana nemadrivers mumabhodha.
Ndezvipi zviri kunetsa vaMaguraminga?
Chinhu chekutanga chinotirwadza ndechekuti mubhodha muna kugadzirwa muchinzi vanhu vanouya vachirarapo vachiswerapo vachirarapo vachiswerapo kwemazuva. Bhodha rakagadzirwa kuti munhu anosikupfuura, asi nekuda kwokuti tinosvika masystems emacustoms ingava yenyika ipi muSADAC imomo tinosvika, ingava Zimbabwe, ingava South Africa, ingava kupi, tinosvika masystems ari down. Kana tasvika masystems ari down, mari yatinenge takapiwa yekudya inenge yakapiwa madrivers haikwani. Vamwe vatombopiwa mari iyoyi anonzvizvioneri. Saka patinodelaya tiri mumabhodha muya tinenge tisina chokudya. madrivers anenge asina chekuti. Saka dambudziko iro riri ranetsa kwenguva zhinji. Madelays ari kuitika mabhodha anokonzera maqueue akawandisa akakura. Maqueue iwayo aya anoita kuti driver anete, driver aperezeke. Dzimweni dzenguva nekuda kwokuti tamira takawanda kwenguva refu pabhodha, matoilets anoshanda ipapo haakwane vanhu vanezenge vazara ipapo nekuti motokari dzakawanda kaita. Saka idambudziko hombe rekuti mvura yekunwa panenge pasina yakachena, mvura yekuflasha matoilets munguva pane pasina, matoilets hakwane, hazviiti zvakanaka. Mamwe mabhodha acho akaita sana Chirundu kune mhuka, kune nzou, kune shumba, hazvimire zvakanaka. Mabhodha emomumu kungave rekomati hapana malights, dzimweni dzenguva panenge paine rima komati iro South Africa neTanzania, azvimire neMozambique, South Africa neMozambique, azvimire zvakanaka. Matambudziko atiri kusangana nayo kuti mbavha dzinouya, ende mabhodha emumumu mabatirwo anoitwa vamadrivers ekune dzimwe nyika, tichinge taenda kune dzimwe nyika ipapapa tiri vemuZimbabwe hatibatwe zvakanaka. Zvinotinetsa isu nokuti isusu mamwe madriver edzimwe nyika muno muZimbabwe anobatwa zvakanaka stere, asi isusu tikaenda kunana South Africa, tikaenda kunana Mozambique, tinoita kunge nhapwa. Kungoita accident yekuti wakwesherwa ndiyo unonzi rurongo. Kukwesherwa pabhodha neimwe motokari isiri yekuZimbabwe ndiyo unonzi rurongo. Unosungwa uchiita kunge muterrorist. Bhodha rekuMozambique rinoda kuti rigadziriswe, pane uori usingaiti.
Pane zviri kuitwa nesangano renyu here pamusoro penyaya idzi vamaguraminga?
Takambotaura neembasi yekuMozambique nekuda kwenyaya yekune shungurudzwana kwemadhiraivha nemapurisa, kwokuti mapurisa ekuMozambique anongosvika chingosvika ndipe mari, vanotofunga kuti mutemo wongoti munhu anotorerwa mari wekunze kwenyika. Kana mapurisa edu muZimbabwe adare izvo, zvinotirwadza chaizvo chaizvo. Mapurisa edu munomuka, ukanauya pauri panotori nemhosva iripo zvese. Kuti wanorwa tiketi wazoitwa sei zvinotangira pakuti une mhosva, pati kunze kwenyika kunoshaya kuti kuchii.
Avo vanga vari mukuru weZudak vaFrederick Maguraminga vari parunhare kuHarare neStudio 7. Mutungamiri webato rinopikisa vaDouglas Monzora vanoti chimwe chakapa kuti vade kupiwa munda nehurumende inyaya yekuti muzukuru wegamba renyika mushakabvu rekaita ngwena vakashaya muna 1984. Vamonzora vakaudza Studio 7 nezuro kuti ichokwadi kuti vakapiwa purazi uye motikari mbiri nehurumende sezvo vachiti vanotungamira mapato anopikisa munyika. Blessing Zulu weStudio 7 anoenderera mberi nehurukuro nava Monzora.
Ini ndiri muzukuru warekaita ngwena, ndiriwe simbodi, tiri madzimambo kunyanga ikoko. Saka lendi yese iri kutaurwa iyi iri pasi pelendi yedu yeumambo hwedu. Zvingaita sei kuti seneta, kuti mwana wamambo, kuti muzukuru wamambo agonze haana munda munyika inotongwa nemadziteteguru ake? Saka izvozvo handioni paine nyaya iripo. Vanhu ngavaende kunotora minda, kana iripo ngavanotore migodhi, zvisinei kuti opposition kana kuti ruling party, ndezvevana veZimbabwe vese.
Asika pari zvino vamonzora hazvizonetsi here nekuti vane pfungwa dzisingawirirane nemi kana kuti vanopikisana nemi vari kudawo zvigaro vari kutika imi muri kushanda neZANU PF? Saka zvakadai izvo hazvizovapa here simba rekuti vaudze vanhu kuti aha, mazvionaka, ko sei vapuwa mapurazi vamwe vakasomirira kare, asi vasiri kupiwa?
Hakuna munhu akamirira kakawanda kudarika ini. Ini ndakaapplya land in 1998, bato reMDC risatrambofoma. Ndikaita mafarming activities, bato risatrambofoma. Asi kana muchidaroka, ko miti sei akapiwa munda kuBronzeberry kunyanga? Ko sei vanachamisa naHwende wakapiwa mari yezvikwereti zvefarming? Ko sei Welshman aine farm? Ko sei Coltart aine farm? zvakasiyana pai. Zvinongotaurwa nevanhu vanhu vanogona kungotaura zvavo zvakangowanda zvekungosvibisana.
Murikunzi murikudyidzana nezanu PF uye vakamboita sachigaro webato renyu vaLove Momoyo vakaudzawo bepanhau reNewsworks kuti zvimwe zvamuri kupiwa zvacho zvinenge zvakawandisa kudarika zvakapiwa vasibanda kana iwo maikupi.
Chekutanga mukoma Blessing, inini handina kunyatsofanana parengi yandanga ndiri namaikupe navasibanda. Maikupe vasibanda vakanga vari a leader of the opposition in the National Assembly, which means a party of parliament. Uye wakanga vari vice president we MDC. Maikupe wanga vari leader of the opposition mu National Assembly vari mutevedzeri wava Tsvangirai. Inini handisi leader of the opposition in the National Assembly or in the Senate, asi in the whole parliament, parliament yese. Uyezve munhu andakatsiwa hasi Gibson Sibanda kana kuti Tokozani Kupe, ndiMorgan Tsvangirai.
Rimwe dambudziko nderekuti vamwe vari kuti vamonzora kuda vakashandiswa kuti vapatsanure bato rinopikisa vachiti makapinda muchiti muroda kutevedzera mutemo, asi bato renyu sezvamaingoshora vachamisa riri kukundikanawo kuita Congress yacho iyoyo yekuti inotambirwa nevanhu vese mubato. Zvii zviri kuitika ipapo panyaya yekuti muite Congress?
Aiwa Blessing, zvagara zvichingoitika kuti kana vanhu vakakundwa nemunhu vanomupa mazita, vanomupa mhosva dzakangowanda wanda, uyezve vanhu vakapokana nevamwe vanotanga kuvapa mazita. So muenzaniso, Welshman akabuda mupati medu, vanhu vakati Welshman ndiwe ZANU PF. Biti akapanduka muna 2014 kumandero uko akanzi Biti ndiwe ZANU PF.
Mutungamiri webato rinopikisa reMDCT vaDouglas Monzora vari parunare muHarare. Asi mutedzeri wemutungamiri webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change vaTendai Biti vari kunzi vakapuwa pekuvakira kunyanga navamonzora munguva yehurumende mubatanidzwa varamba zviri kutaurwa navamonzora izvi vachiudza Studio 7 pawhatsapp kuti havana kana purazi kana nzvimbo zvayo yekuvakira yavakapuwa nehurumende. Tiri mushishi kuedza kubata vaNelson Chamisa, mutungamiri weCCC, pamwe nevakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato iri vaCharlton Wende.
Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. MuNewsday mune nyaya inoti ongororo yezvedzidzo munyika inoratidza kuti uori nekushaya chido chekuunza dzidzo munyika ndizvo zvakanganisa zvedzidzo muZimbabwe. Kunyangwe hazvo hurumende yakavimbisa muna 2018 kuti vana munyika vachadzidza pachena, hurumende yakataura gore rino kuti haina mari yekuti vana vadzidze pachena. Zimlive.com rinoti mapurisa muBulawayo anoti uwandu hwevana vacheche vari kuraswa huri kukukwira. Mutauriri wemapurisa Assistant Commissioner Paul Nyati vanoti vana vacheche vaviri vakaraswa muEmagodini kuPumula South, umwe akawanikwavo padyo nenhandare yenhabvu yeMachovane, vachiti vana ava vari muchipatara. MuZimbabwe kubvisa nhumbu imhosva. Yave nguva yenyu vateereri yokuzvitaurira mega zvamunofunga.
Makadii pa Studio 7 DJD? Tirikuona kuti tirikunyangadzwa neitiro yehurumende yekuti iyo inomanikidza vanhu kushandisa mabhondi, asi iyo zvakare ichiramba kugamuchira mabhondi iwayo. Tirikuona zvinezvi paBed Bridge vakutaura kuti matrucks emuZimbabwe haachabvumirwa kubhadhara nebhondi, akufanira kubhadhara kuZim Borders neUS. Zvinorevei kana muzimbabwe makurambwa mari yemo nehurumende asi hurumende ichitambirisa vanhu mari yemuzimbabwe kana kuti mabondi ndozviya zvinoita kuti bondi kana kuti mari yemuzimbabwe ishaye chiremera nekuti iye zvino munhu wese achatanga kuita chipatapata kuti bhondi raawana otsvaga US saka US zvinomba zvawedzera kuti riende padhimandi zvodonhedza bhondi handiziva kuti vehurumende kana kuti ivo vanozviti ana mufundo ana muzvinafundo ana mutuli havazvioni here izvozvo vari kurasika papi
makadi makadi vashamari vestudio 7 ya neniwo ndinobvumirana nemurume anonzi vagogova ari kutaura kuti utongi hunotangira panational level like right now chivanhu chachoyo kana hunhu hwavo hausisipo because now tarisai mone vanhu vezanupi vanenge vachingorova vanhu vachingoita zvavanoda at the end of the day vana mugwadi nana gaganja vanenge vachingoramba allright kana vachi vasiri vanhu vezanupepu ngavasunge mapurisa ngaasunge vanhu ngaasunge vanhu havakurudziri mapurisa vanovakontrola saka national level utongi hwedu ndohwakatofa ndohwakatofa kuti zvi
ndini John Muchacha ndiri unobreth Victoria ndaido kungobvunzawo zvangu kuti vamugwadi mashoko avo anotaurawo chiti chikurudzira ichitsigira vatsigiri vavo vezanupf kuti kuzanupf hakuna mirizhonga ko zvikazosanduka mangwana vachazodini vachazopinde papi vamugwadi avo kana vasina zvokutaura ngavanyarari zvinoite mukuru wemapurisa unongosaya kudayira hake nhare unonga ichiziya zvaanonga ichiitira saka ndinovayambira vamugwadi avo kuti kana cc yazopinda mangwana vachazodii vachapinde papi
regai nditaurewo maonero angu ndega ndakazvimirira panhau yemasanctions ini kutaura chokwadi handimavengi masanctions aya kana kuti handimatsigiri asi chokwadi regai ndikuudze ndinovenga vanokonzeresa masanctions iyayo vamwe vacho ndivo vanokonzeresa kutyorwa kwekodzero dzeveruzhinji munyika yedu yezimbabwe saka kana uchikonzeresa kutyorwa kwekodzero dzevanhu uri mumwe wevanhu vanokonzeresa masanctions iyayo kana uchimbunyikidza kodzero dzeveruzhinji kana kuti dzevagari vemuno muzimbabwe uri mumwe wevanhu vanokonzeresa masanctions kana uine bhizinesi rinoita kuti ive udye uzadze dumbu rako vanokushandira vachinonga svosve nemuromo uri mumwe wevanhu vanokonzeresa masanctions iyayo kana uri munhu uine chaukatora chausina kushandira chiri mumako chauri kushandisa iwe newemhuri yako uri mumwe wevanhu vanokonzeresa masanctions infact utori sanctioned pauri nemhuri yako kana uchirarama necorruption uchiuya nemari mumba mako yecorruption uchidya uchizadza dumbu newemhuri yako uri mumwe wevanhu awavo vanokonzeresa masanctions kana kuti utori sanction pauri saka ndinokuudzai regai kupa vana maplacard muchiti no to sanctions imi murimi munokonzeresa masanctions iyayo
tine chichemo womuno musouth africa yeshi unapa nelast week uko zvinogara mupolokwanga kunonzi kunyurenzi mashishani takaite dambudziko rokungodzingwa zvisina kana nenotisi nevagari vemuno vomusouth africa tingati community yemuno musouth africa vagari venzvimbo iyoyo ungazvitopeka takamirira pano vanhu vese mazimbabwe nemuno harichamuno saka zvavaiita zvacho hazvisiri pamutemo infact vasikadi vanhu vaingotiudzawo zvakanaka saka chatiri kutokumbirawo kwaiva kukumbira kuti vanochengetedza mutemo mapurisa kana home affairswo hatizivo hedu kuti vanonga vachizviziyawo here kuti tiri kushungurudzwe zvakadai tine magwaro edu akakwana zvekuti tinogara muno zviri pamutemo but zvatakainzwa zvanga zvisina kumire zvakanaka takarudza zvimwe zvinhu zvedu nenyaya yakadai neiyoyo kungozichitopeka zvinhu zvako wendi saka zvinhu zvisina kutimirira hedu zvakanaka tainokumbira kuti meseji yedu dzakadai dzinge dzichisvikawo kana kuhome affairs kana kuti kumakuru vemapurisa
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vatereri dzisinei neStudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pa WhatsApp number dzinoti +12024650318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Direct from Washington, the voice of America, VOA. Muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muAmerica. Apo zvakabuda musarudzo dzemamidterm elections zvichiri kuverengwa, pari zvino bato remaDemocrats rakatora dare reSenate mushure mokuwana mavhoti makumi mashanu anodiwa. Mutauriri wedare reSenate muAmerica vaChuck Schumer vakataura nevatori venhau vachiteta vanhu vakavavhotera. MaDemocrats ane zvigaro makumi mashanu kana kuti 50. Ma Republicans ane zvigaro makumi mana nezvipfumbamwe kana kuti 49. Hazvisati zvazivikanwa kuti ndiani achakunda kudare reCongress. Bato richatanga kusvika pazvigaro 218 ndiro richatora dare reCongress. Ngatinzwei hurukuro yaitwa naMarvelous Mhlanganya uye navataruvinga nezvenyaya iyi.
Zvanga zvichifungirwa nemaRepublicans hazvisiri izvo zvabuda musarudzo yemidterm. Zvichireva izvo kuti zvese zvavanga vachida kuita zvaakukundikana nekuti maDemocrats atora zvekare Senate, inova ndiyo inozopasisa mitemo kazhinji inenge yaakubva kuSenate. Nekuti dai maRepublicans anga awina Senate, hapana kana chaizofamba nekuti maRepublicans aingovepo pakupikisa chete.
Tinoona zvakare kuti pachiri neCongress isati yawanikwa kuti iri kuenda kunaani, asi pari zvino maRepublicans ndiwo ane zvigaro zvakawanda. Munoona zvichizobuda sei?
Mukatarisa before maMidterm mutete, maDemocrats anga akawanda kuCongress, asi zvaizonopokana kuti mitemo ienderere mberi nenyaya yekuda kweSenate nekuti vanga vaine 50-50 muSenate. Saka hapana chinhu changa chichifamba.
Tombotarisa kumagavhuna uko, muri kuonawo kwakamira sei?
Ini ndakatarisa neyedu ino yeOhio, Tim Ryan akadyiwa zvake, asi inini ndiye wandaisapota Tim Ryan nekuti mapolicies ake anga ari clear. Uyo akazohwina uyu Vance uyu amen handizive. WeMaDemocrats akakundwa, zvinova hazvina kuipa nekuti idemokrasi, munhu anovhotera paanoita sei paanoda. You find kuti inini ndakazvifarira hangu nekuti mamwe maRepublicans aitobuda pachena achiti ini handisi kuvhotera chi muRepublican wangu uyu nekuti akaita zvakati 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 zvandisina kuita sei zvandisina kufarira, asi I am still a Republican, asi handisi kumuvhotera. Unoyasoona kuti demokrasi iriko, hapana munhu anombunyikidzwa kuita zvaasingadi.
Mungaona Zimbabwe ichidzidzei pane zviri kubuda iko kuno, uyezve vamwe vanobvunza kuti kosei sarudzo idzi kuverengwa kwezvakabuda zviri kunonoka.
Apa pachiri kunonotsa maballots kune vasati vapedza kuverengwa, because I think kune vakawanda vakaita mapostal votes and nemaearly votes vari kuverify. Izvo ndo zvinonyanyononotsa kubuditswa kwemaresults mumastates akadaro. Asi zvasiyana nekwedu kumusha kwekuti hatina zvinonzi izvo maearly votes, but kuno kunenge uchiyasoona kuti zviri kufamba so. Chaita kuti zvinhu zvinonoke ndechakati.
Avo vange vari chimwe chizvarwa cheZimbabwe vaSylvester Tarvinga vachitaura naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7 vari kuColumbus, Ohio muno muAmerica. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Mitengo yemabundles enhairambozha nekushandisa dandemutande muZimbabwe zvava kukwira mutengo wazvo. Sangano reZUDAC rinoti vatyairi veZimbabwe havasi kubatwa zvakanaka munyika dzemudunhu reSADAC, asi Zimbabwe ichibata vatyairi vekune dzimwe nyika zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nosi zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ndiri muWashington DC, ndini Tanonoka Hwande. Semazuva ose ndokusiyai mumaoko maChris Gande.